Mumiriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vati hurumende yeAmerica ine chido chekuona zvizvarwa zvemuZimbabwe zvichigara neutano hwakanaka, naizvozvo kuwaniswa mvura yakachena kunobatsira kuzadzikisa donzo iri.
So the US government is extremely proud to have been providing instrumental financial and technical assistance.
Hurumende yeAmerica yakazvipira gore rapera kurwisana nechirwere chekorera icho chakauraya vanhu vanoraudzira mazana manomwe. Asi chakanyanya kukosha panguva ino sezvo chirwere ichi chanzi nehurumende hachisisina njodzi yakanyanya kuvanhu, kuedza kuti chisadzoka zvekare. Kuchenesa mvura ndeimwe nzira inokwanisa kuti izvi zviitike. Ndiko saka tabatana nekanzuru nemamwe masangano pachirongwa chekuwedzera chloride ichi.
Amai Tremont vatiwo vane chivimbo chekuti urongwa uhu uchaitwawo kune mamwe madhorobha ari kusangana nedambudziko rekuchenesa mvura. Chirongwa chekuchenesa mvura muHarare ichi chiri kuitwa nemuzinda uyu uchishanda nesangano rinoona nezvekupararira kwezvirwere muAmerica reCenter for Disease Control, uye chakanangana nekuwedzera uwandu hwemushonga wechloride uyo unoshandiswa kuchenesa mvura. Kanzuro yeHarare inoti kunyange hazvo yanga ichichenesa mvura kusvika padanho riri nani, kuwaniswa mishina pamwe chete nezvimwe zvikwanisiro zvekuti chloride iwedzerwe zvichaita kuti mvura inoendeswa kudzimba dzeveruzhinji ichene kusvika padanho rinotarisirwa nesangano reWorld Health Organization. Vachitaura pachiitiko chanhasi ichi, mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kweutano hwemunharaunda mukanzuro yeHarare, amai Varaidzo Mavetera, vaudza Studio 7 kuti kuchenesa mvura idambudziko guru.
Asisi tinoda kuti vagari vedu vamwe mvura iri safe inoenderana nemitemo yeWHO. Saka takaona kuti zvakakosha kuti paitwe mabooster echlorine pamareservoir aya akasarudzwa, because mapipes edu pamwe asakara anoita kuti chlorine ibude.
Chirongwa ichi chinonzi chinogona kubatsira vanhu vanodarika miriyoni vemuguta reHarare kuti vaone mvura yakachena, sezvo chiri kuitwa pazvivakwa zvekuchengeta mvura zviri munzvimbo dzinogara veruzhinji dzinoti Kuwadzana, Kuwadzana Extension, Kopi, Marimba nekumufakose. Mukuru wesangano rinomirira kodzero dzevanhu maringe nemvura reCommunity Water Alliance vaHardlife Mudzingwa varumbidza chirongwa chatungamirwa nehurumende yeAmerica ichi.
Chirongwa ichi tinochiona chakanaka nekuti guta pari zvino riri kutambudzika zvikuru kuti rikwanise kuwana mishonga yekuchenesa mvura inoshanganisira chlorine. Mvura yakanyanya kusviba zvikuru yemuHarare.
Vanomirira sangano reUNICEF muZimbabwe, amai Itona Ikole, vati chirongwa chekuchenesa mvura ichi chauya panguva yakanaka sezvo nyika yakatarisana nedambudziko rekushomeka kwemvura.
So with the El Nino induced drought, we are seeing
chirongwa ichi chichabatsirawo kuti vana vawaniswe mvura yakachena munguva apo mvura munyika iri shoma. Hongu inogona kuwanika nenzira dzakasiyana, asi chikuru kuti mvura iyoyo inge yakachena.
Mukuru wesangano rinomirira vamwe vagari vemuHarare reCombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati kunyange urongwa uhu hwakanaka, guta reHarare rinofanira kuwana nzira dzekupedza dambudziko rekusachena kwemvura zvachose.
Urongwa uyu tingati urongwa hwakakosha, asi tingati nekufa kwenguva tinge tichitarisa zvakare kuti nyaya yepombi kana kuti yepombi dzodzo dzikatsemuka inge inogadzirwa kuitira kuti pasarambe pachiita sei, pachiita tingati contamination iyoyoyo.
Kanzuru inoti kusviba kwepombi dzinoendesa mvura kuvanhu kunopa kuti mvura isvibe, asi chirongwa cheAmerica ichi chinoita kuti mushonga uiswe pedyo nemisha yevanhu yosvika yakachena. Mushonga unochenesa mvura wechloride unonzi nekanzuro yeHarare unorasika apo mvura ichifambiswa kubva kwainocheneswa kuMorton Jeffrey ichienda kudzimba, nekuti pombi dzinoifambisa dzinenge dzichibvinza. Mvura yemuHarare nenzvimbo dzakatenderedza inobva muLake Chivero iro rakasviba zvikuru. Vanhu vakawanda vave kutowana mvura nekuchera matsime nezvibhorani, asi ongororo dziri kuitwa dziri kuratidza kuti mvura yacho yakasviba ichigona kurwarisa vanhu. Kanzuru inotiwo haina mari yekuchenesa mvura. Pari zvino vagari vakawanda havana mvura muguta. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.